You know what? Zanu PF yaka formwa na vanhu vemuZimbabwe, ikarwirwa na vanhu vemuZimbabwe. Of course, tichibatsirwawo nedzimwe nyika dzakatikomberedza nedzimwewo dziri kure dzaitipawo mabhesizi idzo futi dzacho nezvimwe zvakadero. Saka maZimbabweni vakawanda vanogara kumaruzevha vanoziva nhamo yavakaona. Ndokubva ipapo ndokuzoona kushanduka kwoupenyu hwavo. Ndikapa muenzaniso wakaita sezvikoro, kwakazotanga kuva na masecondary school aidzi madei secondary schools zvanga zvisiko. Ndokuzova nemutemo unoti every 5 kilometers panofanira kuva nechipatara. Izvozvo zvikaitika. Iye zvino tunofanira kurangara zvekuti yanga iri shungu dzokuti ivhu redu ngaridzoke. Iye zvino muAfrica yose hakuna munhu anopukana nazvo zvokuti iZimbabwe chete yava nevhu rayo savanhu vatema. Ndokubvapo ndokuzorima. Iye zvino chemberi dzedu dzakuziva kuti kune chinhu chinonzi auction floor. Vachirima vachibva kumusha vachihoita izvezvi kumamaketsi mumadhorobha, mari dzavakuwana foreign currency idzodzo vodzokera nadzo kumusha vachiita upenyu hwavo. Saka izvozvo chete chete ndo zvinoratidza kuti ganda dema richaramba richivhotera bato yaro. Zvatisiyanei neMDC.
Todzoka kwamuri vagutu, chii chinopa kuti vanhu vade kuvhotera yama kuti MDC Alliance muna 2018?
Zviri pachena kuti vanhu vanoda utongi hwejekerere, utongi hunenge huchiremekedza marights avo, husingambunyukidzi vanhu magariro avo, zviya zvokuti mukada kuita demonstration munosakidzirwa tie gasi, mapurisa erioti vanenge vane mabaton stick vachikukandirai matie gasi nemvura dziya dzinovava nezvimwe zvakadaro. Vanoda hurumende inoda vanhu, kwete inoda kutsvanirira vanhu. Hurumende ichazoona kuti iwo mabasa awanikwa, masekitari anga avharwa avhurwa, minda yavainayo vachiramba vainayo votowedzerwa kupuwa tingangotiwo maskills kuti vanatsokuva varimi vemhando yepamusoro-soro vanorima zvokutozokwanisa kana kutengesa tingangotiwo for export, kwete iyaye subsistence yokungoti unorima zvataita kureserva uko. Kurima zvokungogutsaiwe dumbu rako nedumbu remhuri yako. Apa toda kuti ihurumende yeMDC inenge ichizokwanisa kuvaita empower, kuvapa matitle deeds paminda yavakapiwa kuti vave neinonzi muchirungu security of tenure. Nokuti pari zvino vakapiwa minda ava vanenge vanhu vaya vanonzi vari pastandby, nokuti mangwana chaiwo vanokwanisa kungokuti iwe hatichakudi pano, chitobva. Hauna marambiro ongaita, unotobva nokuti hauna security of tenure pamunda wako, nokuti munda minda iri kushandiswa setool of patronage nehurumende yezano. Isu tinoti kwete, kana wapuwa munda, munda ndewako zvarini narini, chero ukafa yatova nhaka ichasiyirwa mhuri yako, kwete kuti unoshandiswa setool of political patronage. Toendazve panyaya dzeuori, MDC inenge iri government isingade zveuori. Tiri kuonai manje uori watekeshera kunyanyanyanya kumusoro koko kwezano.
Vachirumanzu, hanzi nyaya yeuori Zanu PF haisi kuibata zvakanaka, nekudaro vanhu havafaniri kunge vachivavhotera.
Uori huriko, huri kwese kwese. Ndosaka muchiona kuchitungiza MDC chai chaiyo inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vakadzinga makansela dzakawanda kuchitungiza ikoko. Ndiyo corruption yacho ikoko Zimbabwe. Ndosaka muchiona kune commission yei yecorruption iri kusungavo vanhu. Saka iyi inochigwere chatekeshera munyika yese. But izvezvi tofanira kuziva kuti zvinokonzegwa nei. Zvakakonzegwa neMDC kuti tipiwe masanctions. Saka kana masanctions anga asipo dei vanhu vachizvishandira zvakanaka-naka.
Eva gutupindura itinzwe.
Zvirango zviri muno muZimbabwe zvirango zvakatemerwa vana veZimbabwe nehurumende yezano. Zvirango zvoudzvanyiriri, zvirango zvehurumende isingadi kuteerera zvido zvavanhu.